vachiparura chirongwa ichi pamahofisi ekanzu mudhorobha nhasi. Mukuru mubazi rinoona nezvemari mukanzuru vadanston jory vati mubhajeti ravo vanotarisira kuvaka chipatara chezvirwere zvinotapuriranwa sedanho rokugadzirira matenda ezvirwere akaita secovid-19 cholera pamwe neTB.
Budget redu in total on $17 million United States dollars. And maproject makuru atiri kutarisira kuita mugore ra-2024. Water augmentation project. Then tine alternative power supply yemagetsi kuwater augmentation. Betiri kufungidzira kuti tingaita solar system. Then we are also looking at construction of chipatara chezvirwere zvinotapurirana. Because COVID-19 yakatidzidzisa kuti facility iyoyo inodiwa muguta redu reMasvingo seprovincial capital uye seguta riri kukura.
Vajori vati kanzuru ichaisa mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$300,000 pachikamu chekutanga kuvaka chipatara ichi sezvo vanhu mudhorobha vaifamba kuenda kuHarare kunorapa pachipatara chekanzuru yeBeatrice Infectious Hospital. Vati zvimwe zvirongwa zvikuru zvavachaita kuisa mari inosvika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica mukutanga chirongwa chekuvandidza mishina inopomba mvura nekuchenesa kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura ripere. Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano uyu vaGraham Hill vanga vachimirira vemabhizimusi vati kanzuru inofanira kuisa mari yakawanda mukutakurwa kwemarara.
Refuse along all our roads in the industrial sites and in the residential areas.
Nairi mugwagwa nemaindastri inofanira kubviswa. Kanzuru vatsvaga vashandi vanofamba vachitsvaira nekusenga marara iwayo vachinaisa mumabhini. Hini kana vapedza mapepa iwayo nemapurasitiki acho vanomapisa. Votsvaga kana kuti votsvaga mota yekuti vanozotakurisa vonomapisa kunongopisirwa marira ese kumadhodha bhini.
Kanzuru yati inotarisira kuti vagari vatange kubhadhara mari dzemitero yemvura nemari yekunze nezvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% mwedzi wega wega vozopedzisa zvimwe zvikamu makumi matanhatu 60% nemari yemunyika. Vamwe vagari vakaita savatrust manyasa vanyunyutawo mushure mekunzwa izvi uye kuti kanzuri inoda kukwidza mitero yemvura kubva pamari inosvika makumi maviri nezvitanhatu $26 kusvika pamakumi matatu emadhora kana kuti $30 vachiti vari kunetseka kuwana mari iyi.
Isu zviri kuitwa nekanzuro zvokukwidza mutero yemvura kana mitengo yemvura hatiwirirani nazvo, uye zvokuti chimwe chikamu chemari chibhadhwa nemari yekunze then chimwe chikamu chobhadhwa nemari yemuno hatiwirirani nazvo, nokuti isu hatisi kupiwa mari yekunze, tiri kupiwa mari yemuno.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare nyaradze mutande vati zvakanaka kuita misangano iyi, asi kanzuru iri kukokera misangano iyi nechimbi chimbi isina kupa vagari nguva yekugadzirira.
Asiwo tinonuta kuti dai zvaikwanisika vaitiudza nekutizivisa nezvemisangano iyi pachine nguva, nekuti ndofunga mararamiro anoita vazhinji vedu vemuno mumasvingo vanomaona. Vakawanda vacho ndevekubata-bata mubati yemaoko, vamwe vachona ndivo vanoenda kumabasa ari formal. Saka vakatizivisawo nezvemisangano iyi pane nguva, zvinopawo vanhu nguva yekugadzirira nekuronga kuti mazuva avo mafambisa sei nemabasa avo kuti vakwanise kuatenda misangano iyi.
Asi munyori wekanzuri yemasvingo vaEdward Mukaratirwa vati nekuda kweumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vanoona achikurumidza kusvika kuvanhu.
Akazviisa pamasocial groups akati wandei anosanganisira masocial groups ekanzuro, anosanganisira masocial groups mamwe evagari. Vanhu vazhinji vaakushandisa maplatforms iwayo kuita zvinhu zvakawanda uye kuita misangano. Saka tine tarisiro yokuti nokuita kwatakaita ikoko takakwanisa kuita reach out kumaresidents akati wandei.
Vamukatirwa vati misangano yatanga nhasi ndiye masangano akakosha uye vachapinda mumawadhi ose gumi edhorobha reMasvingo vachinzwa pfungwa dzevanhu kwesvondo rose. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.